Manera kanaka muri Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tino sangana zvakare Manera nhasi uri musi wemugovera chikunguru 31 2021. Makateerera ku Studio 7 nefenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndichitepenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekuchira kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tikupolad hatisi kuenda nekuda kwekuti the constitutive document repolad rinodefina a political actor richiti munhu akaenda kunokwikwidza makwikwi a president mugore ra2018 pamaelections. Saka mukatoritasa document iroro rinodisqualifya vamonzora kuti vaende kunopinda mupolad nekuti havasi political actor akadefinwa nemutemo wepolad.
Mutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora varamba kupinda munhaurirano pasi pegungano repolad. Zimbabwe inocherechedza ine misodzi pamatama zuva revanochengetedza mhuka dzesango reWorld Rangers Day. Vanhu 60 nevapfumbamwe vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora varamba kupinda munhaurirano pasi pegungano rakaumbwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachiti havana kodzero yekupinda mugungano iri. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vamonzora vatora danho iri mushure mekunge vaMnangagwa vati vamonzora vakasununguka kuya kunhaurirano dzePolitical Actors Dialogue Pollard sezvo vave kutungamirira bato reMDCT uye varivo mukuru webato rinopikisa riri muparamende kana kuti leader of the opposition. Mutauriri wavamonzora Valoid Damba vati vamonzora vasi kuzoita nhaurirano navamunangagwa pasi pePollard vachiti gwaro rakaomba Pollard haribvumidze vamonzora kuva munhaurirano idzi sezvo vasina kukwikwidza musarudzo dzemuna 2018.
Isu kupolad hatisi kuenda nekuda kwekuti the constitutive document repolad rinodefina a political actor richiti munhu akaenda kunokwikwidza makwikwi a president mugore ra2018 pamaelections. Saka mukatoritasa document iroro rinodisqualifya vamonzora kuti vaende kunopinda mupolad nekuti havasi political actor akadefinwa nemutemo wepolad. Chinhu chechipiri chamunofanira kuziva ndechekuti kunyange dai vamunangagwa nhasi wakabva pakapinda vachivenga kana mumwe munhu ari president weZanu ari disqualified zvakare kuti anga achipinda mupolad nekuti havana kukontesta vachivenga or whoever anenge apinda kuZanu havana kukontesta muelections a2018.
Vadamba vati muzvare tokozani kupe havasisina kodzero yekuramba vachienda kupolad kunyange hazvo vakakwikwidza musarudzo dzemuna 2018 vachiti vanotofanira kutanga vapiwa mvumo nekomiti yepamusoro yebato ravo.
Faction yavo yakakontesta kuita president but faction yavo remember kuti izvo vakanyaya yakaenda kumatare edzimhosva kudare guru repamusoro rikatonga kuti faction yamai kupe haiexiste saka yakanalifaiwa necourt yavachamisawo yakaita congress yayo kugurika kuti haiexiste ngavauye pamwe chete muite chinhu chimwe chete. Saka zvinotaura izvi mukati mebumbiri remutemo weMDC hakusina mapoka maviri kune boka rimwe chete. Boka iri rakutungamirwa navaDouglas Monzora.
Hatina kukwanisa kutaura namuzvare kupe kutinzwe divi ravo sezvo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Vadamba vati kuve nenhaurirano munyika chinhu chakakosha asi nhaurirano dzinofanira kuitwa inhaurirano dzinosanganisirawo mapoka akaita sevemabhizimusi, vadzidzi, vedzisvondo, vashandi pamwe nevemasangano akazvimirira. Mutungamiri weMDC Alliance Vanelson Chamisa vakaramba kupinda munhaurirano dzePollard vachiti nhaurirano dzinofanira kuitwa inhaurirano pakati pavo navamunangagwa chete vachiti gakava riri munyika igakava rekubirwa kwavanoti kwakaitwa sarudzo asi ZANU PF pamwe naivo vamunangagwa vanoti vakakunda zviri pachena uye vanoti havasizotaurirana navachamisa kunze kwegungano rePoland. Hatina kukwanisa kutaura navo Mnangagwa kana mutauriri wavo vaGeorge Haramba avo vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo, asi mushandi mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko muZANU PF vachafadzwa mugwadi. Vati hapana chakaipa kuti vamonzora vasade kupinda munaurirano pasi pegungano rePoland.
Nyaya yokuuya kumusangano wePoland haisi yokumanikidziwa. Mukuru vaMnangagwa vakazvitaura iwo sarudzo dzichangopera kuti vatungamiriri vemapato vakasununguka zvakare kuuya kwavari vachiita nhaurirano dzePoland kuti tingafambisa sei nyika uye tingadyidzana sei tibatanidza vana vemuZimbabwe tofokasa nechinhu chimwe chete chokuvaka nyika pasina kutukana pasina kurwisana.
Zvichakadai, mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vashora vatungamiri vemapato anopikisa vakatambira motokari kubva kuna vaMnangagwa neZuro vachiita zvikodzero kuti vazvimbe matumbu nekuguta veruzhinji vachinhonga svosva nemuromo.
Uku kwakuchitendanaka nekubatana kwavakaita vachikanganisa vachisplita voti vachikanganisa victory ya President Nelson Chamisa vakuchipanana dzimota vachitora mari yemataxpayers vachipanana mapei vachiita zvakawanda. Apa hapana zviri kuitika uku kuPoland kungoungana kwevanhu vakaruza election.
Tungamiri webato reNational Constitutional Assembly Valav Momaduku vati sevatungamiri vemapato vane basa guru rekuona kuti vaenda kunotaura neveruzhinji munyika vachivatsanangurira zvakanakira kuti mapato ezvematongerwo enyika aite muonera pamwe chuma chemuzukuru.
Chikana vematongerwo enyika zvisina kugara zvakanaka hapanawo zvinotombofamba. Saka mota dzatakapiwa kuPoland imota dzekuti tikwanise kuti vatungamiri vakangoti each political party ikwanisewo kufamba muvanhu ichitsanangura kuti chii chakanakira kuti vanhu vataurirane, chii chakanakira kuti vanhu vasangoti every day vari kungotukana nezvematongerwo enyika.
NeZuro vaMnangagwa vakapa vatungamiri vari muPoland zvikakarara zvemotokari dzemhando yeIsuzu D-Max 10 nepfumbamwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika pasi rose nhasi mukucherechedza zuva revanochengetedza mhuka dzesango reRangers World Day. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mutauri webazi rezvekuchengetedzwa kwemhuka dzesango vaChinashe Farao vati vari kurangarira zuva ranhasi nemisodzi pamatama sezvo vakarasikirwa nemumwe wavo akatsikwa-tsikwa nenyati akafa svondo rapera. VaFarao vati vigore rino varasikirwa nevashandi vatatu, vamwe vaviri vakaurayiwa nevanovhima zvisiri pamutemo kuKariba.
Nhasi sezuva reWorld Ranger Day tiri kurangarira umwe wedu aiona nezvekuchengetedzwa kwemhuka akatungwa vhiki rakapera nenyati akafa, nevamwe vakaurayiwa nevanovhima zvisiri pamutemo mapocha kuKariba vakakandwa mumvura vakaratura neupenyu. Vanhu vatinorangarira zuva nezuva. Nevamwe vakawanda vanorumwa nemosquito, vanorumwa nematetefly, vamwe vachiita hurema hweupenyu hwese.
VaFarao vati bazi ravo rakaremerwa nekudaro rinoda ruyamuro rwemari nezvikwanisiro kumakambani akazvimirira ega kuitira kuti vakwanise kuchengeta mhuka nemasango zvakanaka.
Vanoda kuyamura vangave vanoona nezvichinei nekutonga kwehurumende, vangave vemakambani vari kuitawo ngavatibatsirewo tione kutofamba sei kuti mhuka dzedu vana vedu vasataurirwo dzava nhoroondo kuti taimbova neyachi, taimbova nezou, taimbova nezvimwe zvakawandawanda. Havafani kutaurwa dzava nhoroondo.
Mumwe mugari wemuchinhoi anofarira kuona mhuka muzvari Cecilia Gombe vati zvakakosha kuchengetedza mhuka neshiri sezvo zvichiita kuti mhuka dzisapere zvachose kuitira kuti zvizvarwa zvamangwana zvikwanise kuona mhuka idzi.
Ndinoona sekuti mhuka zvakanaka kuti dzichengetedzwe nekuti pane vana generation ichatevera kumberi. Hazvina kunaka kuti vazongoona mhuka mumabhuku. Hazvive zvakanaka kuti vazvionere vega kuti ndo inonzi shumba, ndo zvinenge zvakanaka. Saka zvakakosha chaizvo kuti mhuka dzichengetedzwe.
Kunyange hazvo vaFarao vasina kukwanisa kutipa uwandu hwemhuka dziri munyika, mamwe masangano anoona nezvo zvemhuka pasi rose anoti Zimbabwe ine nzou dzinodarika zviuru zana uye ndeyenyika yepiri mushure meBotswana kuve nenzou dzakawandisa muAfrica. Wange National Park inonzi ine shumba dzinodarika mazana mashanu. Dzimwe mhuka dziri muZimbabwe dzinosanganisira mbizi, ngwarati, mhofu, mvuu, makarwe, zvipembere, makudo, mapere, mbada nedzimwe. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Vanhu makumi matanhatu nevapfumbamwe vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, uye vanhu chiuru chimwe chete nemazana masere nemakumi matatu nevana vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Hurumende inoti vanhu mazana manomwe nemakumi mashanu nevanomwe vari kurapwa muzvipatara mushure mekubatwa nedenda iri, uye vanhu zana nemakumi matatu nevatatu vanonzi vari kurwara zvakanyanyisa nechirwere cheCOVID-19. Vanhu vafa nechirwere ichi vava zviuru zvitatu nemazana mana nemakumi mapfumbamwe, uye vabatwa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru zana nezvinomwe nemazana mana nemakumi mapfumbamwe. Hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu vabayiwa nhomba yekutanga vakanga vava miriyoni imwe chete nezviuru mazana matanhatu nemakumi maviri nezvitatu nemazana masere nemakumi manomwe nevana, 1,623,874, uye vabayiwa nhomba yepiri vakanga vava zviuru mazana manomwe nemakumi mashanu nechimwe nemazana mana nemakumi masere nevanomwe. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo bazi rezveutano richazivisa zvarawana muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 kuvanhu vanoita mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekumisa kupararira kwedenda iri. Vapoteri vanogara kutongogara refugee camp mudunhu reManicaland vanoti kunyange hazvo vachifara kuti vari kugara murunyararo nguva dzose, zvinhu hazvina kunyatsomira zvakanaka munyaya dzemagariro avanoita mukembi iyi. Lloyd Moyo anoti panyaya inotevera.
Mumwe vevapoteri patongogara camp vamusango Malembo, avo vanobva kuDemocratic Republic of the Congo, vanoti dambudziko ravo guru nderekushaya mikana yekuti vaite mabasa anovasimudzira. VaMalembo vanoti vangafara zvikuru vakawanirwa pekurima vanovakwanira nemhuri yavo nevana vatanhatu, kwete kuti vagare vakamirira chikafu chavanotambiriswa.
Munda iri shoma iri shomashuwa tinoneseka, saka tinorima sometimes zvinouya sometimes hadziuye, kunyaya yemvura kunyaya yezirwara zvinouya, but atinofara atinopewa zvinhu zvava kupam World Food Programs, tinopewa zvine zvekurya, but dambudziko tiri nayo problem iripo ndi problem hatizi kuti vana vacharara masei. Tiri pano tiri stiri marefugees, saka marefugee hatuziwi kuti mangwana zvichaenda sei.
Asi VaMalembo vanoti vanofara kugara muZimbabwe nekuti mune runyararo.
MuZimbabwe hakuna hondo, vanhu vanogara ari peaceful, saka uchibva pano unoenda pamwe unoona kuti vanhu vanobari bo, but kumba kwetu tava panga kuri ne struggle, vanhu vanonesana, but panapa tinogara zvakanaka.
Mumwe mupoteri akabva kuSomalia, Elizabeth Kamara, anoti anofara nedzidzo yaari kuwana patongogara camp, izvo akange asingawani ari kumusha kwake.
Kuno kuri bon nenyaya education kuti kuno kunodza zvakanaka. Ya, ndinoti ndoda kuti ndikure ndionewo chekuita muupenyu hwangu. Ndikakura ndozoona kuti ndodzidza zvakanaka, kana ndikatoonawo kundidzidzisawo hazvo zviri bo. Nekuti kwandakabva ndisina education, ndatangira kuno kubvira pazasi. ndopandata ingira unoku okonda andisina zvekuti ndione education akato nyatsunaka
vamwe vapoteri vakataura ne studio 7 vanoti vari kugara vakamanikidzana sezvo dzimba dziri shoma uye vanhu vakawanda vachigara mumatende mukuru wepatongogara refugee camp vaJohannes Mhlanga vanoti ichokwadi kuti vane dambudziko redzimba sezvo kamba iyi yawandirwa
accommodation dzimba dzenu ishoma population iri kuwedzera vana vazhinji muri zhinji dziri kugara matende zvisirizvo zvatinotarisira sehurumende toda kuti vanhu vagare zviri comfortable vagare zvakanaka tikakwanisa kuvakawo dzimba dzinoenderana nedzamakatarisa idzi vana vapoteri vari muno vanoona kusununguka kuti vakagara zvakanaka
vamuhlanga vanoti rimwe dambudziko ravari kusangana naro idenda recovid-19 ranesa patongogara sezviri kungoitikawo munyika yose
asi zvakare ndoda kuti muzive vateere kuti aiwa covid iri kwese tinaro dambudziko recovid mutongogara tinavo vapoteri vabatwa covid uye tiri kutovhunduka tichiona manumbers evanhu vari kubatwa covid achiwedzera
kamba iyi yakatanga kuvhurwa muna 1983 kuti ichengete vapoteri vekumozambique zviuru zvitatu asi pari zvino yawandirwa nevanhu vanogara mukamba iyi izvo zvinopa kuti patyirwe kupararira kwechirwere checovid-19 tongogara refugee camp ine vapoteri vanodarika zviuru gumi nezvishanu vanobva kudrc mozambique burundi somalia eritrea ivory coast sudan south sudan mali nekuuganda Zimbabwe inobatsirwa neUnited Nations World Vision nemamwe masangano epasi rose mukuchengeta vapoteri ava. Ndakamirira Studio 7 kutongogara Chipinge. Ndini Lweda Moyo.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Ongororo yakaitwa neUnited Nations mudunhu reTigray riri kumaodzanyemba kweEthiopia inoratidza kuti vanhu vemudunhu iri vari kutambura zvikuru mushure memhirizhonga yakaitika mudunhu iri kwemwedzi mipfumbamwe. Zviuru nezviuru zvevanhu zvakafa mudunhu iri uye vanhu vanodarika mamiriyoni maviri havachina pekugara muEthiopia zvichitevera kupita kwakaita mauto emuEthiopia muna mbudzi gore rapera achida kutora dunhu iri kubva kuvanhu vanga vachirwisa mudunhu iri. United Nations inoti vanhu vakawanda havana chikafu uye zviuru mazana mana vakatarisana nenzara inotyisa izvo zviri kuisa utano hwavo panjodzi huru. Zviuru nezviuru zvevanhu zvatiza misha yazvo muAfghanistan mudunhu rekumabvazuva rekukuna zvichitevera kurwisana kunotyisa mudunhu iri uko kwasiya chikwata cheTaliban chatora matunhu madiki maviri mudunhu rekuna. Yasvika nguva yekuti tichipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama nyaya dzinobata vanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanga Nyahuye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai ari kuBritain asi akarasikirwa nasisi vake kuZimbabwe kubva kuchirwere cheCovid-19. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uye kuti zvakafamba sei.
Ini ndinoitwa Brunette Beatrice Kumalo ndiri kutaura ndiri kuUnited Kingdom. Variant itsva iriko iyi inenge isiri kupa nguva, saka pakuzobatwa kwayo hazvipi nguva refu. Saka ndingangokurudzira vanhu kuti vateerere zviri kutaurwa nemutemo nokuti zvinorwadza isu tatorerwa tisingafungiri.
Zvakafamba sei?
Vakangoenda vachikosora just a slight cough, ndopavakazoudzwa mangwana achona kuti vanochekwa, ndokubva vaenda vakanochekwa zvimangwana kuzi positive. Hazvina kutora mazuva because they were tested on Thursday, Friday vakaudziwa, Saturday, Sunday manheru ndechisarai. Vari kumba zvasati zvanyanyoita zvokuti zvinganzi munhu akunwa kufema ngakutitsvagwai maambulance kana kuti oxygen. Aiwa zvasati zvasvika ipapo, saka vava vari vanhu vangu vakatarisira kuti vakudzokera futi kuda vanotorwa mai max-ray kuti vachiudzwa fedha kuti zvaita sei.
Makavachema sei?
Zvinorwadza kuchema wega. Ndakachema ndikazvinyaradza ndikatenderera ndiri ndega nokuti inotori nguva yacho kuda kuedza kuva neumwe munhu wokutochema naye kuno kuisa munhu iyeye futi muna taisireva. Vakamhanyisawo ikoko, tinotenda venyaradzo vakamhanyawo vachiita pavanogona napo. Asi kwakatanga hama dzaidawo kuenda kunobata maoko. Takaona zvakakodzera kuti kusava nehama inouya kuzobata maoko nekuti ndopa zvinobvira ipapo. Dei vanhu veZimbabwe vatevedzera mutemo wokusaenda kunobata maoko. Yes, tinodanana, yes, ndo machemero edu, asi machemero edu akufanira kuchinja panguva ino. Zvakutotora kutoita iwawo maWhatsApp group aripo. Vanhu ngavaudzwe chokwadi. Pane kakutya kechokwadi, kune vaitotya kutaura chokwadi. Tikangoti aiwa, kukatsvagwa wacho anokwanisa kuchitaura chokwadi, tikachitaura. Kuti vanhu vetinokudai zvikuru. But kuungana chandiko kwakakodzera. Ngatimbomira izve kunyara nhema. Nokuti we are dealing with an invisible enemy. Tisina chimwe chatakamira nacho kunze kwekuteedzera mutemo, kwekuita social distancing, kwekupfeka mamask, kwekugeza maoko edu, kwekuchema tiri kure tiine tariro, tichinyaradzana from a distance. Garai kuDzimba nokuti zvinomisa kupararira kweCOVID-19. Zvamapati chimbomirai, zvemichato imbomirai, kana izvo zvemachechi imbomirai, kana kuenda kundufu batai maoko nepamafoni.
Panyaya yekubaiwa nhomba yeCOVID-19 mungapakurudziro ipi?
Kurudzira munhu wese kuti anobaiwa. Nokuti katakatarisa mastatistics vakabaiwa havasi kurwara zviya zvokunosvika pakugumisira. Uye vanhu vasazvifadza nekuti ini ndatesta negative nhasi ine incubation period. Ende ndosaka muchiona vachitsva quarantine vachiti 10 days. Because vanoziva kuti chinotuguduka chero watestiwa negative day 1, negative day 4, day 8 yobuda yapo. Saka vanhu ngavambomira zvekuti hanzizvo ye vakanotestwa negative mudzimai wacho haana taakuenda kunokova mbatya. Mirai mbatya, imbatya hadzina basa. It what is important is life.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iko zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Gamchire nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezverubatsiro rungapiwa kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri kudzoswa munyika mushure mekunge zvapara mhosva ikoko zvichigara mumajeri, sezvatakaona zvakaitwa kune vakabva kuBritain mazuva apera, pamwe chete nevakabva kuSouth Africa nekuBotswana. Tabata mutungamiri wesangano iro rinozivikanwa nekushanda nevasungwa reZimbabwe Association for Crime Prevention and Rehabilitation of Offender, vaEdison Chiota. Vachiota, vangabatsirwa sei vanhu vari kudzorwa munyika ava?
Chinhu chinoitika pakurarama kwevanhu vanenge vabva mujeri vachibva kunzvimbo dzakaita seUK chinhu chinonetsa zvikuru, nekuda kwekuti vanhu vanoda kutanga vatsvagisisa zvikuru kuti munhu uyu mhosva yaakanga akapara ndiyei, anobatsirwa sei. Sakana hazvisi zvinhu zvinongoitira nje kuti vanhu vangoti takutoita zvatokwana. Hurumende ine kutora nguva yekutsvagurura umboo wainopa kumasangano neavo vainofungira kuti vanga vachashanda navo, kuti vave vanokwanisa kubatsira munhu une zvakanaka pasina dambudziko raanozowana zvakare mangwana.
Tiri kunzwa vachiota kuti kune vamwe vari kudzorwa ivava vari kuzoita dambudziko rekuti vava nepekusvikira. Zvii zvamungataura panyaya iyoyo?
Kana munhu achinga apara mhosva ari kunze kwenyika, hazvisi zvinokanganisa iye chete, asi kuti zvinokanganisa nemhuri yaanobva. Saka kutadza kutambira kwatinoita, kukanganisa kwatinoita nekuda kwokuti harisi basa renyika chete, zvinoita kuti hurumende zviirerukire pakunge ichikwanisa kuti ibatsire munhu, nekuda kwokuti vanokwanisa chete kumubatsira kana ari pakati pehama dzake.
Asi chii chinoita kuti veukama varase munhu anenge amboenda kujeri?
Chinonoitika ndechekuti vanhu vakanzwa kuti munhu apara mhosva, hatitarise kukosha kwemhosva yacho. Tinongoti chete munhu apara mhosva, iye pamwe anga apa maswiti. Inonzi mhosva, asi manje zvine uremu hwazvinopuwa. Ndokusaka mukatarisa matare emuno anozvitarisa achizvipa nzvimbo yekuti iyi mhosva iyi inoenderana nezvakati. Kana munhu abvuma kuti ndakapara mhosva, Aisi na uye kuti anoda kusweredzwa asi na uye kuti anoda kuti abatsirwe. Saka masangano edu manje ndopa anouya achibatsira.
Saka masangano akaita senyu anopindira sei mukubatsira vanhu ivava?
Department of Foreign Affairs rine madesk akawanda anoshanda nevanhu kumapurisa, kune madesk akawanda anoshanda nevanhu. Sakana vese ivava vanoda humbo wakakunangana nekupara kwemunhu mhosva kuita kuti vaone kuzogara naye nekumuchengetedza yavanoti case management. Sakana vakanga vakwanisa kuita zvinhu zvakafanana naizvozvo vanochiti hoi hama yedu hatifambei nayo, hatichengetedzei, hativei nayo, tumupe rudo akwanise kuva anonge achibatsirika. Muno takutarisira kubatsirika kwavo nekugara kwavo mune zvakanaka.
Manga makateerera kumukuru wesangano reZimbabwe Association for Crime Prevention and Rehabilitation of Offender Vibeson Chiota muchirongwa chedu upenyu hwedu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Mumhanyi mumwe chete akatumirwa neZimbabwe kuma 2020 Olympic Games, Ngoni Makusha, abuda mumakundano aya muzuva rake rekutanga kupinda munhandare. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Makusha anga ambosimudza tarisiro yeruzhinji mangwanani apo akunda mujaho wake wekutanga pamberi paFabrice Dabla wekuTogo naElican Remero wekuNicaragua. Asi Makusha uyo ambopedza ne 10.32 seconds mangwanani atadza kudzokorora izvi mumujaho wakakosha ndokupedza ne 10.43 seconds. Mumhanyi weSouth Africa Akan Simbine ndiye akunda mumujaho uyu ne 10.08 seconds achiverwa naArthur Cisse wekuIvory Coast uyo arova 10.15 seconds. Izvi zvave kureva kuZimbabwe yasarirwa naScott Vincent Chete wegorofu kumaOlympic Games zvichitevera kubuda kwaDonato Katai, Peter Wedzao, Peter Pascal Gilpin iko zvino Makusha aigumanira Zimbabwe uyezve ari nhengo yeAthletic Zimbabwe. Patson Deredzi anoti Zimbabwe inofarira kupinda mune vechidiki zvakasimba kana ichida menduru mazuva anotevera.
Tarenda rakazara asi zvino chekuvapa vana ava hapana. Novimba maOlympics aya achaita kuti azarure pfungwa dzevamwe macompanies munyika yedu vakwanise kutipawo sponsorship zvekuti tikwanise kutora vana ava mareserva tivapinze mudhorobha vaende pamaboarding schools semascholarships kuitira kuti vamonite nekuvapa training yakanaka.
Vincent ari kuenderera mberi nekubhebha mushure mekurova raundi ye66 nhasi mangwanani ndokupinda mu7 under 206 mumakundano egorofu ayo ari kupera mangwana. Vincent ave pachinhano chegumi nenomwe mapoints masere pasi paZander Schofield wekuAmerica uyo ari pa14 under 199 uyezve mapoints manomwe pasi paHideki Musiyama wekuJapan uyo ari pa13 under 200. Asi mamiriro akaita zvinhu ari kuratidzwa kuti Vincent abuda mukurwira menduru chitarisa kuwanda kwevatambi vari pamberi pake. Pakati paVincent nevari kutungamira pana Paul Casey wekuBritain naCarlos Ortiz wekuMexico avo vari pa11 under. Ati Vincent aita zvanga zvisingafungirwe nevazhinji zvekuti vamwe vari kuti angadai ari papi dai asina kukanganisika musi wekutanga. Makundano egorofu ari kupera mangwana apo veruzhinji vari kutarisira kuti Vincent anenge ari pachinano chinoonekera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora varamba kupinda munhaurirano pasi pegungano rePollard. Zimbabwe inocherechedza ine misodzi pamatama zuva revanochengetedza mhuka dzesango reWorld Rangers Day. Vanhu makumi matanhatu nevapfumbamwe vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, zvitumirei ku studio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Musakanganingogara makapfeka mamaski enyu nguva dzose nekuti chirwere cheCOVID-19 chichiriko. Murare zvakanaka vateereri veStudio 7 kose kwamuri. Ini ndini Rachoto ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere cheCOVID-19.